Experience yaka simuja mkombe we Cup Champions League katatu uku FC Platinum iyo yakapinda mu Mini League chekutanga iri kutatarika zvakasimba ichikwanisa kungoita mapoints maviri chete pamitambo mishanu zvichireva kuti ndiyo iri pasi mu Group B. Experience ndiyo iri pamusoro mugungano iri ine mapoints 10 nerimwe chete. FC Platinum yakatobuda kare makwikwi aya zvekuti changosara kungobudawo nechiremerera nekukunda chikwata chine mukurumbira ichi. Pamusoro pemikombe mitatu yeCup Champions League, Esperance yakambotora zvekare mukombe weAfrica Super Cup pamwe neCAF Confederation Cup. Payakapedzisira kutamba makundano aya kuSouth Africa, FC Platinum yakaita rombo rakaipa apo yakakandwa chibodzwa mutambo wake kupera vakatungamira 2-1. Mutambo uyu ndokupera uri mangange 2-2. Mumwe mutengeri wechikwata ichi Muzare Olivia Mshipe vanoti FC Platinum ikatamba sezvayakaita neOrlando Pirates Orlando Stadium masondo maviri apfuura inokwanisa kudonhedza gomo guru remuAfrica iri.
Wakadzokora matambiro akaita nePirates, pavanopinda mapoints vanototora.
Imwe nhengo yeZimbabwe National Soccer Supporters Association vaObed Masotere vanoti FC Platinum haifanire kuvhundutsirwa nemazita nekuti zvikwata zvakaita seExperience zvinoroveka.
Ndakaona kunge mazita anowanika mumatimu evakomana vaya ndo anoda kuti vhundutsirei nyangwe vakomana vaya vaeri nemazita anozikanwa nembiri vanoroveka mubhora.
Mumwe muteveri wechikwata ichi vamaxo mupandaidza vanoti vachitarisa matambiro avakaita kutunisia negadziriro yavaita iko zvino vari kuona chikwata chavo chichikunda vachititaurira zvibodzwa.
Gadziriro yacho yakakwana vatambi vatakaita kutunisia takakandira zvakakwana saturday tukurova 3-1.
Asi FC Platinum inenge isina vatambi vatatu mumutambo uyu nekuda kwemakadhi avakapiwa. Vatatu ava vanoti Dick Bello, Elvis Moyo naKelvin Madzongwe. Pavakatambira kutimu FC Platinum yakarohwa 2-0 mumutambo uyo vakatambisa mikana yakawandisa. Mune vamwe makwikwi anga akatarisirwa nevakawanda EUFA Champions League, draw yemitambo yemakota finals iyo yaitwa nhasi yamira yakadai: Ajax vs Juventus, Liverpool vs Porto, Tottenham vs Man City, Manchester United vs Barcelona. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariatri.